manero akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechishanu zvita 1 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chemangwana nechanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti nezvinei zviri muchirongwa chanhasi.
Ndazvitambira ndingati nemufaro nekushamiswa nekuremekedzwa kwandaitwa nemutungamiri wenyika. Ndanga ndisingazviexpecte ndikatenda kuti mutungamiri wenyika aona kuti ndine zvandinogona kunge ndichibatsira kuti nyika iende mberi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma dare ravo remakurukota.
Kabhineti yavo ine mauto, vari kubvisa vanhu from uniforms kuti vapinde macivilian ministries and portfolios. Tikuonawo zvekare vachidzosa vanhu vane mbiri yekukundikana.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoti vaMnangagwa vangotora vanhu vamwe chete vakakundikana vachishanda nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadoma makurukota achange achishanda navo muhurumende kudzamara munyika maitwa sarudzo. Meja General Sibusiso Moyo avo vakazivisa nyika kuti mauto ainge atora nyika ndivo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika idzva. Vaive mukuru wemauto emuchadenga kana kuti Air Force Commander Air Marshal Perence Shiri ndivo gurukota rinoona nezvekurima. Vamwe vave magurukota vanosanganisa vaPatrick Chinamasa gurukota rezvemari, vaObert Mpofu gurukota rezvemukati menyika, vaLazarus Dokora gurukota rezvedzidzo yepasi, Dr. David Parrenyatwa gurukota rezveutano, vaKembo Mohadi gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, vaZiyambi Ziyambi gurukota rezvemitemo, vakaZembe Kazembe gurukota rezvemitambo, vaMike Bima gurukota rezvemaindustry, vaJulai Moyo gurukota rezvematunhu, amai Stembiso Nyoni gurukota rezvemadzimai nevechidiki, kotiwo gurukota rezvedzidzo yepamusoro, vaAmon Murwira vaSupermandi Wanzira gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko, vaClever Nyati gurukota rezvevashandi, Dr. Joram Gumbo gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu, vaWinston Chitando gurukota rezvemigodhi, amai Opa Muchinguri Kashiri gurukota rezvekunze nezvakatipoteredza, amai Priska Mfumira gurukota rezvekushanyirwa kwenyika, vaSimon Kaya Moyo gurukota rezvemhando dzemoto, vaChris Mutsvangwa gurukota rezvekubudiswa kwemashoko. Mukuzeya nyaya iyi tabata vadomwa kuva gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi.
Ndazvitambira ndingati nemufaro nekushamiswa nekuremekedzwa kwandaitwa nemutungamiri wenyika. Ndanga ndisingazviexpecte ndikatenda kuti mutungamiri wenyika aona kuti ndine zvandinogona kunge ndichibatsira kuti nyika iende mberi.
Asi hamusi mutsvaka kubazi rezvemitemo iri, Honorable Ziyambi?
Wongu, ndanga nditori sachigaro wekomiti yejustice kuparlament. Saka handisi mutsva kuparlament, ndobasa randanga ndichitoita rekuongorora kuti ministry yejustice iri kuita basa rayo nemazvo here. Ndiri sachigaro wekomiti iyoyo.
Saka kana tichitarisawo iro bazi rezvemitemo kana kuti Ministry of Justice, mungataure kuti basa rebazi iri nderei chaizvo?
Ministry of Justice basa rayo sezita rayo nderekuona kuti vanhu vayayananiswa zvakanaka kumatare edzimhosva kwavanotongwa rove nerimwe bandiko rinonzi reprison and correctional service raakuvandudzwa kuti kana munhu aenda asungwa zveaendeswa kujere kunofanirwa kunge kuri nzvimbo yekuti anga achipiwa achidzidziswa zvekuti kana abuda anoenda onozvisenzera pane kuti aramba achiita zvekuita zvekutyora mutemo. Saka rine mabandiko akawanda, roita rimwe bandiko zvakare rinoona nezve deeds registry. Kuya uku kunenge kunochengetwa ma title deeds nekunoitwa ma companies. Saka rine mabandiko akawanda anoona nezvekuti mutemo watevedzwa zvakanaka here munyika.
Saka vaziyambi vave gurukota kudai, tinotarisira kuti avateme vachitarisa kuti wabuda mbamani vanenge vachiisa munhu wese pachikero chakaenzana.
Izvozvo ndo zvakanyanyisa kukosha kuti kana uchiita mutemo kana kuti uchinge uchiyananisa vanhu, haikona kutarisa kuti anobva mumba mumani kana kuti anobva kupi, asi vanhu vese vanofanira kutariswa zvakafanana nekuti vanhu vese vakafanana, vakasikwa naMwari vakafanana.
Gurukota idzva rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vari parunare muHarare. Mukuzeya nezvedare remakurukota iri, tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maguhu.
Vangoratidza kuti zvanhu izvanhu haishinji. Gwara rakatangwa navamugabe rekuti vanotora mauto wovapinza muhurumende kuti varambe vachisimbisa musangano uye nekuchichidzira veruzhinji. Ndo zvatiri kuona zvaitwa navamunangagwa. Kabhineti yavo ine mauto, vari kubvisa vanhu from uniforms kuti vapinde macivilian ministries and portfolios. Tiri kuonawo zvekare vachidzosa vanhu vane mbiri yekukundikana vakaita sana Patrick Chinamasa, vana Obeti Mpofu, vana Opa Muchinguri, ana Priscilla Mpfumira. Saka hatina zvinhu zvatingatarisiri kuti ihurumende ichaita jump start kana kuti kusimudzira kutanga kuvandudza upfumi hwenyika. Imbavha dzatinoziva idzi havana chitsva chavachataura kunyika inoyi. Saka zvinongoratidza ndozvatakambotaura mazuva apera kuti kabhineti yavamunangagwa ichationesa kuti vari kuda kuendepi. Ndo first step yavo ichaudza vanhu vemuZimbabwe kuti chenji yakaitika iyi was it genuine, ishanduko chaiyo here kana kuti kungobvuta simba chete kwavakaita vachiti inguva yedu yekuti tinzvimbo.
Pane vasina kudomwa pane vakushamisa here?
Ndanyanya kushamiswa nekubviswa kwava Sidney Sekeramai, Minister of Defence. Munhu watinoziva kuti anga arimo muhurumende kubva kubva kuma1980 ikoko kusvika pari zvino, uye munhu anoremekedzwa zvakanyanya not only muzanu PF asi munyika yese. Takaonawo zvekare muna 2014 panga pachibviswa vanhu vanga vakarerekera kuna Joyce Mujuru kuti vamugabe vakamboda kuedza kuvabvisa kumashonaland east kwavanga vari tungamiri veparty ikoko. Vakaedza kuita maelections vachiedza kukurudzira vanhu kuti vavabvisa asi zvakaramba. Saka zvinoratidza kuti munhu anodiwa kana kuti anoremekedzwa nevanhu hasiti kushamiswa kuti vabviswa mukabhineti.
Ivo vanga vati vachabvisa mamwe mapazi emakurukota kuti vave nevanhu vashoma. Pane zvamuri kuona izvi, mungati vakwanisa here kuita zvavanga vachida, yavanga vachiti lean kabhineti?
Hapana kana zvavaita apa. Tiri kuona makurukota 21. Nyika ino idiki kwazvo, tine population iri around 14 million. Hatifaniri kuva nemaminista 21 akawandisa. Vaifanira kuita hurumende ine makurukota zvichida gumi nevaviri, vobatanidza maministri akasiyana siyana like maministri ana mechanization, land and the like. Zvaifanira kuti zvibatane iite one ministry poita mahead of departments vanenge vachidhila nezvinhu zvakasiyana siyana izvozvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare.
Bhanga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund rinoti riri kuzotumira nhumwa kuZimbabwe kuti dzinoona kuti nyika yave kutora gwara ripi kubva zvasiya basa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutauriri weIMF vaGary Rice vati vakagadzirira kushanda neZimbabwe mukugadzirisa gwara rezveupfumi rinonzi budiriro.
Zimbabwe ine chikwereti chemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 billion kuWorld Bank neAfrican Development Bank. IMF inoti nyaya dzezveupfumi dzikagadziriswa inokwanisa kuti ibhadhare mari iyi ichibatsira Zimbabwe. Musangano wechishanu weAfrican Union, European Union kana kuti 5th AU EU Summit wange uchitirwa kuAbidjan, Cote d'Ivoire wapera. Musangano uyu wanga uri wemazuva maviri. Asi kunyangwe hazvo kwainge kuine vatungamiri venyika dzemuEU neAfrica, Zimbabwe yanga isina kumiririrwa nemutungamiri wayo sezvo musangano uyu wanga wakakokerwa vaRobert Mugabe vachiri mutungamiri wenyika. Vamugabe vaisakwanisa kuenda sezvo vainge vakatemerwa zvirango neEU. Vamugabe vakatombodawo kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vasaende kumisangano iyi asi zvakakona n'anga murapwa achida. Nyaya yeZimbabwe yakazeiwa zvayo kumucheto wemusangano uyu. Mukusiya nezvemusangano uyu, tabata mukuru wesangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo vaMishek Gondo avo vari kupindawo mumisangano iyi.
Sangano uyu wapera zvakanaka, wakwanisa kuburitsa atingati two madeclarations. Chacho chimwe chechibvumirano, chacho chibvumirano jekerere chachitarisa nyaya dzakaita semabhizimusi nemaskills kune vechidiki muAfrica kuti vakwanise kunge vachikwanisa kuti vawane mabasa. Uye pa industry inge ichidevelop kuti vechidiki wane mabasa. Chimwe chibvumirano chabuda ndeche peace ane security runyararo. Kuti pave negwaro rakanatso kuti dzvikite kuti pakwanise kuita runyararo nenyaya dziripo dzetreat paviolence kana kuti murizhonga. Kwoita imwe nyaya yanga ichitaurwa zvakare nyaya yemigration. Apa ndipo pabuda rimwe declaration chatingatibvumirane chiviri panyaya yeLibya. Declaration yeLibya yabuda riri separate. Yatingati rimwe declaration nyika dzichibvumirana kuti dzirofanira kunge dzichishoropodza zvakaitika kuLibya. Tinoziva zvakaitika kuLibya vanhu vachibata unhapwa vaikrosa vachinotsvaga raramo. Saka ipapo nyika dzese dzava dzinobvumirana kuti panofanira kuti patore matano akaomarara. Pane zvaitika ichikuburi both nyika dzese dzemuEurope nedzemuAfrica. But Africa Union inofanira kunge ichitora ratingati danho rakasimbarara. Zvinhu zvakadai zvisawanikwe zvakare zvichiitika. Saka muzvibvumirano izvi zvaitika pane atingati ma-strategic priorities.
Ndeapi aya?
Ma-strategic priorities abuda pa-summit aya abuda anokwanisa kuita mana kana mana kana kuti 4. Ekutanga acho ari kutarisa pakuti tiri kuti nyaya dzekuinvesta muvanhu kana atingati muchirungu investment in people. Tichitarisa nyaya dzedzidzo, nyaya dzescience, nyaya dzetechnology nenyaya dzemaskills. Kwoita chidzoro yekutanga. Chechipiri ndoyandambotaura nyaya yekuti pasimbaraudzo nyaya yepeace nesecurity uye governance unova utongi hwakanaka yatingati good governance iyaya. Rimwe danho ratorwa zvakare ndere migration nemobility kuti pangaitwe sei kuti nyaya yemigre vanhu vakawanda tiri kuona vari kuyambuka vari kufa vachitraidza kuyambuka. Chii chingaitike pakati pe Africa Union neEuropean Union kuti nyaya idzi dzitoropodzwe. Bati dambudziko riri pekuti vechidika vana mabasa. Saka mabasa akawanikwa, chiri kuitika also environment pagovernance yekuti umwe udzvinyi ruri kuitika munyika sezvaitika muZimbabwe zviri kuitika muZimbabwe atingati zvatichinjei. Asi ndo zvimwe zviri kutariswa. Danho rechina nderekuti pamobilizewa atingaiti zvikwaniso kana kuti investment kuti tisimbise pasimbiswe investment muAfrica zvinhu zvakaita seinfrastructure yavanga vachiti sustainable transformation. So ndoma strategic priorities abuda musangano.
Ko nyaya yeZimbabwe yambobatwawo here pane zvamuri kunzwa?
Nyaya yeZimbabwe tingangoti yabuda panyaya yakurukurwa yekuti chimwe chibvumirano chaitika ndechekuti padano iri panzi nyika idzi hadzisi kuzobvumirana kune avo vachange vachitora hurumende nechisimba kana kuti yatingati nemilitary coup. Asi sezvatinoziva muZimbabwe hazvina kunge zviri clear kuti yaiva ku here kana kuti yanga kubviswa nechisimba. Saka tinoona kuti nyaya Zimbabwe ina uzenge ichipinda pane kuti nyika dzakawanda dzinenge dziri kutambira zvakaitika muZimbabwe nekuti vakakwanisa kuzozviita kuburikidza nebumbiro remutemo, kuburikidza nemakots, kuburikidza neparliament. Saka ya ina kuzenge iri discussion iri priority pane pandandiri momo summit umomo. Asi chabuda ndechibvumirano chekuti hurumende dzichange dzichibviswa nechisimba Africa Union ne European Union hadzisi kuzotambira urongo hwakadaro ende zvirimo mudeclaration rabuda.
Ko kune mimwe misangano iri kuitwa kumucheto musangano mukuru uyu vari kutiwo kudii nenyaya yeZimbabwe?
Kune mimwe misangano iri kuitwa panyaya yeZimbabwe tingangoti munoziva kana pakaita nyaya yeZimbabwe mamirira yazvakaita ndeye kuti pakaitwa atingati maapproaches akasiyana sana yekuti vanhu vakawanikwa zvakare vachiratidzira vachifara nehurongwa yekuti vamugabe vange vachibva pachigaro pakazoendaya ndataura yekuteera constitutional mean. Saka panyaya yeZimbabwe ndiri kuona mumisangano yese ndapinda inyaya iri kutambirwa kuti murume uyu anga adzvinyirira vanhu zvakanyanya.
Mukuru wesangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo vamishe kugondo vari parunare kuIvory Coast. Dr. Roderick Machekano vesangano reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZIDNA vanoti mutungamiri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kushanda zvakasimba nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti vavandudze zvinhu munyika. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Machekano.
Tinova nokutarisira pane tarisiro huru chaizvo nechiitiko chakaitika ichi kuti pachava nemushando vanhu in general vanotarisira kuti mabasa neeconomy zvichava zvinochinjwa vanhu vagova vanozvishandira vachiriritira mhuri dzavo. Saka tariro ihombe kupambera.
Vana veZimbabwe vari kunze kwenyika ndimi vamwe vanhu vanga vachitarisirawo shanduko kuZimbabwe zvikuru kuti vamugabe vangu vachibva pachigaro. Zvii zvamungataura naizvozvo?
Isu vose vana vari mhiri tinotarisira izvo kuti chikuru chinonyanya kudiwa kuti vanhu vari mudiaspora vakwanise kuvhota. Saka tinotarisirawo kuti vamunangagwa vachatipa mukana wokuvhota tichitsigira maprograms anenge achida kuitwa nehurumende asi tichinge tapuwawo simba rokuti tidetermine our future. Kana zvinhu zvikatinakira hatizivi ramangwana togona kudzokera kumusha tigonoshanda pamwe chete nevamwe.
Pane kurudziro yekuti paumbwe hurumende inofanira kubata matomu. Imiwo sechizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika muri kutiwo?
Uyu mubvunzo wakanaka. Ndatombobvunzawo muchirongwa chatatinacho pamadiscussions atatichiita kuti izvo kuti paitwe mareforms, maelectoral reforms anofadza vose, maopposition naiyo musangano uri kutonga. Tinotaridza izvo kuti Electoral Act haisi kupindirana neconstitution. Saka tambei tichibvunza kuti dai papaitwa nguva kuti zvinhu zvigadziriswe so that patinoenda pakunovhota apa munhu wese anongo accepta maresults nemabudiro aanenge aita nokuti tinenge tane yatinotiyo level playing field.
Vamwe vanoti nezvatarakidzwa nemauto zvinogona kunge zvisaitika zvakare mune ramangwana kuti nhandare inge iri level. Munoti
ini zvangu ndinoona sekuti mauto akatoita basa rawo raakanga achifanirwa kuita ende akatopedza. Zvinhu izvi vasiyira manje kuvatongi venyika avo vanoita politics. Ndo chinhano chandiri kutarisira nacho kuti zvoteera izvi zvava zvemapoliticians kuti vagadzirise mitemo kuti zvinge zviri mugwara.
Ramangwana renyika takatarisa munyaya dzezveupfumi zvii zvamungataura? Nokuti tinoona kuti hurumende yavamugabe yanga iripo yanga yakaremera kumusoro setsvimbo zvikuru kuvashandi vehurumende. Imiwo munotarisira chii kuna vamunangagwa?
Runyorekupe runotaura izvo kuti pane zvirongwa zvokuti hurumende igadziriswe. Hurumende yanga iripo yanga iri top heavy, zvinoreva kuti pamusoro apa panga paine vakawanda vanga vachibata matomu. Zvinova zvanga zvichiita kuti zvinhu zvisafamba nomazvo. Asi tinonzwisisa kuti varikuda kuita streamline kuti hurumende ive efficient igokwanisa kunge ichideliver zvinodiwa nevanhu.
Makakatanwa anga ari munyika anga akukanganisawo nemafambisirwo ehurumende, tichitarisa kuti makakatanwa akabvira mubato reZANU-PF. Kouyawo zvakare vamwe vari kuti makakatanwa iwayo ari kuwanikwawo mapato anopikisa. Imi munotiwo?
Ichokwadi. Makakatanwa anga arimo muZANU-PF anova azotisvitsa patiri nhasi. Ukatarisa woku mapato wakaita si MDC inova ndio yakambenge iri bato hombe requisites takaona vachingoita bakakatano vakamboparadzana tikasara tavane MDCT ana vamangoma vakaita yavo ana vabiti vakaita yavo vanuve vane yavo dzose dzichingova MDC saka ndinoona sekuti makakatano awo anga achingova anga achiitika mumapato ose
ramangwana kuvana veZimbabwe zvikuru vari kunze kwenyika
vana veZimbabwe vanofanirwa kuti vabatane especially vari kunze kwenyika kuti izvo tive tinosupporta hurumende yedu pasarudzo dzichaitwa iyo hurumende ichazenge yasarudzwa ngativei tinoitsigira nokuti peace ndio inoita kuti nyika ibudirire.
Avo vanga vari Dr. Roderick Machekano vesangano reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZIDNA vari parunare muHarare. Makateerera kune penyu revanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nasi izuva rekurangarira chirwere chemukondombera kana kuti World AIDS Day apo bazi reUnited Nations reWorld Health Organization riri kubatsira vanhu vanosvika mamiriyoni matatu nematanhatu vanorarama nechirwere ichi pasi rose. Nyaya yekupindira kwemauto munyaya dzezvematongerwo enyika iri kutambirwa zvakasiyana-siyana munyika. Vamwe vanoti mauto akaita zvakanaka asi vamwe vachiti havafaniri kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika zvachose. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu avo vanomborerekera havo kuZANU PF uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga. Totanga nekunzwa kubva kuna vamavhinga.
Izvozvi hana iri kubika manhanga ndiri kutya kuti kutongwa nemauto vakabata pfuta hazvidzonhu vakaenderwa kuhondo. Handiti kuhondo zvainzi 1 man 1 vote ndo yakanga iti rimwe donzo rekuenda kuhondo. Zvino kana vakaenda kuhondo vakauya vakati hakuna muatatiwa kana asina
kugonzapoint yenyu ndiri kuinzwa ndandangoti zvakaitwa namasoja ndoda kuti mungondipindura henyu kuti muri kuzvifare here kana kuti hamuzvifarei mozoendera henyu mberi hongu kana kwete.
Zvekubisa vamugaba hazvina kunyanya kuipa hazvo asi ngavachidzokerapabarao
vamavhinga. No, handina kubvunza zvese izvozvo, ndiri kungoti zvakaitwa namasoja munozvifarehongu kana kwete.
Ndo vaitikonesa kubisa vamugabe zvo muchazviziva kuti ndovanamasoja ndo vaitionesa vakanga vakaiia mugabe
pachirungu maagresa taida kuti tibatsire vadi vatesi vari kuteta kuata mubvunzi uri simbi.
Oraiti
ngoti mazuka tirikuti nyika haitongwi nemauto. Mauto ngavagare kumabharaji nekuti
konyika inoyambotongwa ina mauto nai vamazinga. Vamazinga ngatitaure zvimwe, nyika ino haina kumbotongwa namauto ende hapana pamamboona mauto achiti ndakutonga. Please tisataure havana mbuya kumucha zvisati zvirizvo. Hakuna uto rambotonga ende sho kuti tipinzi nyaya kuti mauto
akati kwawo. Aiwa zvinoreva kuti ukazwa General Chiwenga vachiti nyika ino haitongwi nemunhu asina kuenda kuhondo zvinomborevei? Isusu takanga tisi kuhondo nekuti takanga tisina kuzvarwa. Saka imhosva here kuzvarwa kuhondo yapera?
Vasina kuenda kuhondo ndo vatengesi ndofunga mazviona zviri pachena hazvidi kukuranziwa.
Takanga tisina kuzvarwa.
But regai vapere vakaenda kuhondo vonyatsa kutisiyira.
Nyaya yeutongi hwechechetere inongoreva kuti vanotungamira vanofanira kusharwa nevanhu vachienda kumavhoti zvakanaka zvisina kuvhundutsirana, uyezve kuti mauto anofanira kugara kumabharaki. Asi kwatiri kuenda saka tikumbirawo kuti vachiri mazvombo nditaurira imini kuti hezvi vamunanga kwavari kutonga vari kupedzisa chikamu chavamugabe. Ko imi munoona here kuti gore ratiri kupinda iriro ra2018 kana vamunanga gwavo vakatsvairwa pasarudzo sezvavakamboitwa nachebundo kukwekwe vanga tenda here vamasoja vanachiwenga wakuti zvekwadi munhu weopposition ngaanga vatangira yanga vamai mudzuru vanga vani apinda henyu mutonge mahwina vanobvuma here masoja iwaya enyuwaya
vachiri manzu
musati masoja edu yawa itai masoja edu kana mukateri moita sokuti imwe hasati ari henyu ndikukoreka ipapo right ndodzokera kuno mbudzo wamabvunza uyoyo zviripo ndozvokuti pakamboita mangange between ZANU-PF neNDC masoja anga aripo nomutemo wenyika zvikanzi ngazvidzokorodziwe ende zvakadzokorodziwa masoja aripo saka ndivoni kuti nhasi chii chingazoshamisa because pakatova nechiitiko ichocho masoja haana kumboramba
masoja akaramba vakaramba 2008 iya kumushure mamachi tika pakanzi presidential runoff vanhu vaitorova vanhu mumaruwa mumaharare nekupi nekupi vachiita kuti kumabhesi anga ari masoja masoja ndo akarova vanhu chaizvo zvokuti pe vakatovamwe vakatopondwa vanhu vanomazana maviri evatsigiri vemdc vakapondwa panguva iyoyo masoja anga arimo munyaya iyoyo vamunangagwa vakatotaura ivo vakati vakataura vakabuda pachinda kuti masoja anga arimo panyaya yekudzosera vamugabi pachigaro muna june 2008 havana kumboinzvenga nyaya iyoyo
vamazvinga tine population muzimbabwe muno yeabout 14 million asi tikaziva nhamba yamasoja muri kutaura kuti nyika yose ino every square inch kana mita papano musoja achirova vanhu chingavavo chokwadiwo here chii chatingati kubva kuplumtree by the bridge mutare ebinga pese pakati apa penyika pese papakatekeshera namasoja achirova vanhu zviri posible here zvamunotaura izvi
zvaiitika vachiri mazvo ndezvekudai munoziva kuti kana masoja adeployiwa at district level each district vakadaidzira pungwe pakagorohwa vanhu kana vashanu chaivo chaivo nyaya iyoyo inotekechera nenyika yese hapana anozodanzi kuzombonzikwa kuti haazivi sinoganiesa kutiyo
vade vamavhinga igweta rinorwira kodzero dzevanhu manzwawo zvakare kubva kuna vagadzira chirumanzi vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika munhau dzemitambo vanongorora nyau dzemitambo vamomoyo vanoti vari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti hapana mubati wepagedhi pavanhu vakasarudzwa kuita masokastar gore rino
masokastars ndinoti majenaliti aita basa rakanaka agona chaizvo chingori chichemo changu ndechekuti pa11 vavasarudza pashayikwa gokipa ndinodayira kuti hatingazoshayi pamakipa ose muligi kutiti ashayikwa mwanga achitambawo zviri nani kuita pana Lamek Nhamo kuchaingwa timu yake zvake yanga ichitambira pasi iye akaratidza kuti anokwanisa kutamba kubudikidza zvibodwa zvakawanda zvizhinji zvacho zvanga zviri zvibodwa zvainunura chaingwa ichikwanisa kuti irambe iri muligi
asi wamungafunge kuti anosimudza mukombe uyu ndiani
ndinoona Rodon Chinyengetere achisimudza mukombe uyu achiteerwa naDominic Chungwa ozoteerwa naOcean Mushure Ocean Mushure akanga atanga zvakanaka chaizvo zvekuti patakasvika pakati pegore chaito kuti Mushure ahwina asi mukuzofamba kuroita nhafu yacho takaona kuti second half yesizeni yanamozanaovhenge achitamba zvakanaka zvinova zvakaafektawo matambiro aiocean Rodo Chinyengetere akatamba zvakanaka kubva gore richingotanga kusvika pahwina ndedi uyezve kunyanyanyanya kwekupedzisira kwesecond half yeleague aibatsira vamwe vake kuti vamuise akaratidza a lot of experience and zvinoratidza kuti kana ndakatarisa pana vamuise vanga vachitamba gore rino ndiye ari pamusoro akazoto season yakunosvika pakati nesecond half yeseason akazenga sumudza masokisi akatamba zvakanaka chaizvo zvinoita kuti ndito anodhivha kuva pane vakomana vatatu vekutanga
ko pamurayiridzi wamungati akanyatsogona ndiana
pamurayiridzi ini ndinongopa Roman Mapeza ndinopa Mapeza nekuti ndinoona mukatarisa FC Platinum ichitamba matambiro ayo akatosiyana nemamwe matimu ese ari muligi kuFC Platinum ndo timu yatinoziva muligi inokwanisa kupira nabhora kutamba riya ratinoti passing game kana kuti tikataka tikataka inowanikwa kuFC Platinum vamwe vanga vadaro vachikwikwidzawo ndi Lloyd Mutasa na Tumi Rendirai
tinotenda vamo moyo anongora naudze mitambo iko zvino ndokusiya mina Chris Gandy munaudze chindebele ini ndini Blessing Zulu
sokuisika December ku VOA ndebele.